wamoyo wara tibanhasi marinda ele distantly simetri nengwa za 12 o'clock kuno kublawayo tatanga ne church service yangari ku Lutheran church inowa yangari church yao yangai sitwa ne ndimi dzakawanda asikunyanya nyanya saka pachitwa ndimi yechisutu rinowa wanga rurudzirwawo panga paine vanhu vakawanda chaizvo pachurch ipapo vanosanganisira mutungamiri wehurumende President Morgan Tsvangirai Secretary General Robiti vachamisa Honorable Moyo the Speaker of Parliament kurutivi rweMDC nemaministers nemaMPs eMDC kwochizouya kuzanu PF kwauyawo wakati kuti vepolitics bureau wakuda kwachebhasikiti MP yekumwenezi wanga wariko waObet Mpofu wanga wariko zvakare namai Abigail Damasani ndo vamwe vevakuru vezano vanga varipo tochizouya kuMDC yavanube pauya spokesperson wavo Dube pamwe chete naKubani Moyo nevakuru vakuru veMDC yavanube ndingati rufu rwavo Moyo rwasanganisa vanhu vakawandisa zvikuru wemapato anopikisana vatsvangirai vataura vachiratidza kufara zvikuru nenyaya yekubatana kwaita mapato kuzochema vese parufu urwu vakashora zvikuru nyaya yekupenzesa rufu senzimbo yekukambenera vatiwo pamarufu panofanira kunge pachichemwa panofanira kunge pachinyaradzwa vanhu vanenge vafirwa kwete kuita nzvimbo yekukambenera vazotaurawo nenyaya yekuti tinofanira kunamatira runyararo munyika patichaenda kumaelections kwete kuita elections dziya dzajairwa nevamwe dzetsvimbo mugodzi
tichiona basa rakabatwa navamoyo kubva munguva yehondo yechimurenga kusvika iye nhasi vane ruremekedzo rwavapihwawo here
vamoyo vakarwa vari kuzapu wanga vari mukuru ikoko vari muyouth vakazoita mukuru ikoko kuzapu wakabva kuzapu wakapinda mune maNGOs akawanda manon-government organizations vachibatsira vanhu zvikuru kunyanyanyanya yemadhona inonzi FNV vakazobvako vakaenda kuMVC kwatata navo uku kwavazoshaya vari asi ruremekedzo rwekuti vanganzi igamba renyika havana kupiwa tinoziva kuti zveruremekedzo izvi zvinongoitirwa vanhu vezano chete nokuti uyu angasi munhu wezano tinongoziva karabai yagara iine zano havana kupiwa zvavo asi huwandu hwangaune vanhu hwauya ipapo hunoshamisa zvikuru isu semhuri yeMDC tanzwa kudada nemurume iyeye vamoyo vanga vasina hanya kana kuti vanga vasina taka nevanhu vakawanda vaingoziva zvavanoda chete nezvakanakira zvipapo
zvii zvimwe zvamungati zvadzidzwa kubva pakushaya kwavamoyo
chikurukuru chenyaya kudzidzwa ndechekuti tinofanira kubata pamwe chete ndecho chekutanga chechipiri ndo chatarwa naprime minister kuti vanhu vari kushanda mabasa ehurumende vangava maministers maMPs nevamwe vakuru vakuru vehurumende vari kushanda vasingazinyatotarisa utano hwavo kuenda kumacheckup kuziva kuti zviri kurwara nechakati 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 vachiti iwo rufu rwavamoyo rweheart attack chinhu chingadai chakazikanwa kudhara dai chakagara chakachekwa wachienda kumacheckup